apo savaita zvakanaka pakudzosera nyika yavo palevel 3 chirotwa kwidziridza matano okudzivirira chirwere cheCOVID-19 ichi. Pane zvakawanda zviri kuitika kuSouth Africa, manhamba acho ari kuramba achingokwira, uyezve takunzwa kuti kwane imwe strain yeCOVID-19 yakasiyana neyambenge iripo, kureva kuti patova neimwe strain yatanga patsva kuwarisa vanhu. Ingozi huru iyoyo, saka kumbowedzera matano vaita zvakanaka, vachadzivirira nyangwe isu vanhu veZimbabwe, nokuti vanenge vamisa kufamba famba kwakanyanya kuSouth Africa ikoko kwevanhu even vachiuya kuZimbabwe.
South Africa yakatora matanho yeZimbabwe isina zvairi kutora, panogona kuremera Zimbabwe pane remangwana. Tingaona hurumende ichitora matanho here?
Indoona kuti hurumende yedu inotofanira kutosunga dzisimbe itore matanho akasimba, kunyanya pabhoda control. Vanhu ngavarege kunyanya kufamba vachibva kuSouth Africa vachiuya kunoko, nokuti toziva kuti huwandu hwevanhu vane chirwere kuSouth Africa hwati wandei, uyezve vane mamastrain atogona kunge tisati tava nawo muno. Hatizivi nokuti hatisi kutesta uye hatisi kucheka genetics dzemastrains atinawo. Saka ngatidzivirirei kuti tisawana utachiona ihwohwo. Ndakaona kuBritain vachikombena kuti zvachionawo kuSouth Africa hwatovako kuBritain. Saka isu tofanira kuwedzera level yecontrol yedu. Pari zvino muZimbabwe ndogona kutoti hapana kana any level yecontrol iripo. Handofunga tiri palevel 0 chaipo. Kana tichifamba murokesheni mutichiona zviri kuitika kusangana kuita vanhu. Tikatarisa zvino musangano wakaitiwa naiye president aripo kuburwayo marimwe zuro ayo, wainyadzisa nokuti pasina social distancing, vanhu vanga vasina kupfeka mamasi zvakanaka. Mukuru wenyika aripo ari kuadresa chita chakadero, iexample yerudzi yavaipa kunyika panyaya yekukontrola COVID-19.
Totarisawo nyaya yedzidziso. Muri kuona here vana veZimbabwe vachiri kuwana dzidziso pamusoro pekuipa kwechirwere ichi? Tichiona zvamuri kutaura izvozvo zvekuti vanhu havasi kuteera mitemo yekuzvichengetedza.
Vanhu vanoita zvavanoona tichiita isu vatungamiri. Saka dzidziso yekutanga ndeyekuti vatungamiri ngatiratidze vanhu gwara. Pakaitika funeral yeZANU-PF ngationei vanhu vachiuya vari vashoma sevakanyorwa mumutemo, pachiitwa social distancing vanhu vakapfeka mamaski. Zvino kana vanhu vanotitungamirira vachiungana vari 1000, hapana dzidziso nyange mukakuma mukadini paredio kana paTV, hazvina zvazvinobetsera. Isi tongoita zvatiri kuona.